Mangwana nzira dzose dzinenge dzakananga kwamurambinda B High School kubwera kumanikaland uko kuri kuitirwa mhemberero huru dzekuwana kuzvitonga kuzere idzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa nasi vaitira vana mabiko pachikoro chemurambinda B apa. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanira kuziva kuti vanofanira kuve nechekuita nekuvakwa kwenyika. Asi vachinyorawo padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati mhemberero hadzifaniri kuve dzevashoma vamwe vachinonga sosve nemuromo. Izvi zvatsinirwa nevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaive nhengo yeZanla High Command vachizivikanwa nezita rekuti Paka Chipoyera.
Zvinonakidza fani nemakore makumana nemana nyika yasununguka kubva kumaBritish ruzungukoro ndozve zvimwe zvataida. Asi pane zvichingataurwe kuti zvimwe zvezvataida ndo inonzi demokirasi iya yaitaurwa ichinzi one man one vote kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake.
Studio 7 yaedza kubata mutauriri webato reZanu PF vaChris Mutsvangwa nemukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira asi vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi vanomiririra Zanu PF kubhikita South mudare reparamende vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvekupemberera.
Zuva ramangwana izuva ratiri kucherechedza nekupemberera makore makumi mana nemana tawana kuzvitonga kuzere. Saka zuva iri rinoreva kuti tava nyika ine bumbiro romutemo waro pachezvaro wakagadzirwa nevanhu vemuZimbabwe vachivavarira kuti zvido zvavo sevanhu zvinge zvichiremekedzwa.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hapana chekupemberera.
Hatina kumira pakanaka, inguva yekufungisisa. Kubva patakawana rusununguko rwenyika tadzokera kumashure. Patakaenda kuhondo tiri varusununguko taida nhau yekuti muZimbabwe muite one man one vote. MuZimbabwe vanhu vange vainevhu vepfuma yenyika yavo vaite guta ruzhinji munyika. Asi patiku taura kudai so Zimbabwe haina guta ruzhinji, ruzhinji rwe panzara. Vanhu havana kuwana pfuma yenyika yavo iri kudyiwa nevashoma.
Izvi zvatsinwa nemutauriri webato reMDC vaLloyd Damba avo vanoti kutambisa nguva uku
kana chicha chatingakwanisa kupemberera nekuti mukatarisa kuti zvitaa pakati peutapwa futi nemachina vatora upfumi hwedu, Zimbabwe ndiyo harisina basa kunyange dai vakaedza. Zvakamirwa nemagandanga nevabereki vachifidha nana Chigwede nana Mujiba hapana chakabuda.
Mukuru wesangano rinorwa wira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzare Stabile Dewa vanoti vari kupemberera zvavo semadzimai asi havasati vawana rusununguko ruzere.
Mafigures edu emadzimai ari muleadership ari kutodzokera kumashure muparliament. Madzimai nemaconstituencies they are only 10% out of 210 ma constituencies. Saka zvisiri izvo zvakarwiwa nevakadzi vakabatanawo nevarume vachinorwa hondo yechimurenga. Vaidawo kusumudzirwa kwemadzimai. Vakadzi vagani vane access kumafarms, vane access kumamines, vari kubatawo zvicherwa, vashoma zvikuru. Izvo zviri kuratidza kuti hatisati tanyatosvika pakuzvitonga kuzere nekuti madzimai achiri kusara kumashure.
Zvichakadaro vaMunangagwa varegererawo vanhu vakawanda vange vari mumajeri senzira yekupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Evans Zininga, Washington DC.